manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 23/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakambenge vaita sevaraswa nebato iri. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa muBulawayo neZuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera vamigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba panguva ino yezoro rekisimusi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vadoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakanga vamboita sevaraswa nebato iri kuti vapindewo mukomiti iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vamunangagwa vadzosa vazhinji vagara vari mukomiti iyi kusanganisira mudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa kuti vave nhengo dzepolitburo kwemakore mashanu ari kutevera zvichitevera kongresi yechinomwe yakaitwa nebato iri masvondo mashoma adarika. Pakaitwa kongresi iyi vamunangagwa vakabva vadoma vatevedzeri vavo vakonstantino Chiwenga navakembo Muhadhi pamwe nasachigaro webato amai Opa Muchinguri Kashiri pazvigaro zvavainazvo zvakabva zvangovaita nhengo dzepolitburo dzizere pachitevedzerwa zviri mubumbiro reZANU-PF.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two
vice presidents Politburo yeZANU-PF. Sekutaura kwandaita ndine vatevedzeri vemutungamiri webato vaviri. Sekutaura kwandaita ndiComrade Chiwenga naComrade Muhadhi. Sachigaro webato ndiComrade Opa Muchinguri Kashiri. Munyori anonana nezvekufambiswa kwemabasa ndiComrade Obert Moses Mpofu vachitevedzerwa naLieutenant General Nyambuya.
VaObert Mpofu vadzoswa pachigaro chavagara vainacho chemunyori anonana nezvekufambiswa kwemabasa mubato uye amai Mebo Chinomona vadzoswawo pachigaro chavo chemunyori anonana nezvemadzimai uku vatino Macharakaire vachiitwa munyori anonana nezvevechidiki. Mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndo vadomwa kuve munyori wezvemitemo vachitsiva vapo Mangwana avo vaitwa munyori wezvemigodhi. VaChristopher Mutsvangwa vadzoswa kuitwa mutauriri webato uye vachange vachitevedzerwa namai Chidosa Nyatwe. Vamunangagwa vadomawo vamwe vanhu vanga vave kumahombekombe kwezvematongerwo enyika vakaita sava Webster Shamu avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira mai Joyce Mujuru panguva iyo vamunangagwa vaikwikwidzana namai Mujuru kuti vatore matomo kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navasupa Manduwanzira avo vanofungidzirwa kuti vaive kuchikwata cheG40 chichaitsigira mai Grace Mugabe kuti vatore matomo kubva kumurume wavo hurumende yavamugabe isati yapidigurwa nemauto. VaShamu vaitwa mutevedzeri wemurongi wemisangano kana kuti deputy political komiza James Makamba vakarambidzwa kukwidza pachigaro chasachigaro weZANU PF mudunhu reMashonaland Central vakaitwa mutevedzeri wemunyorano na nezvekutakurwa kwezvinhu vamandiwanzira vaitwa munyorano na nezvematunhu imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuchinoi kuti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
ZANU PF iko zvine zviyasvika payapererwa haichazivi zvokuita zvachose. Apa vanhu vavadzorera mupolitibhuro vana Shamu, vana Supa, vana James inyaya yekuti kunzvimbo dzinogara vanhu ivavo vari kuona kuti hakusisina munhu achanyanyoda zveZANU PF kana vanhu ivavo vasiri mumusangano ndokusaka vakungovapfekedzera pfekedzera.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kudomwa kwavashamu kunoratidza kuti munhu ane ushingi.
Munhu asingadzokere kumashure zviri nyore nyore nekuti katarisa makore apfuura zvaita sekunge zvematongerwo enyika zvainge zvavaperera. Ticharangarira vashamu vachinyadzwa zvikuru vachinzi vaitsigira mai mujuru zvikaita sekunge vashamu vapera. Asi kana paine chinhu chinoburitsa kutsungirira mubato reZANU PF ndisingazive kuti chii chinokonzera kudaro kugara mune zvematongerwo enyika kwavashamu. Ndinoona semunhu hangu ane ruzivo nezvekuti basa remusangano ringafambiswe sei uyezve ane kutsungirira kukuru.
Pasi pebumbiro remitemo reZANU PF mutungamiri webato ane simba rekubvisa vanhu vaanenge adoma kuva mukomiti iyi paanenge adira uye vadomwa ava vachange vari pazvigaro izvi kwemakore mashanu ari kutevera pachazoitwa imwe kongresi yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kuvulawa nezuro dzapiwa mukana wekuene mhuri dzadzo panguva ino yezororo rekisimusi mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vatatu ava avanoti muzvare Samkeliso Chuma, Vamelusi Nyati navatamutlanga Ncube vakasungwa mushure mekuungana pachiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo pavaikurudzira veruzhinji kuti vaungane varangarire vanhu vakashaya munguva yegukura hundi. Vatatu ava vanzi vasakanganisa vafakazi vagare pakero dzavakapa kudare uye vanotarisirwa kudzoka kudare musi wa20 ndira gore rinouya. Kusungwa kwavo kwakashoropodzwa nemasangano akawanda kusanganisirawo sangano reAmnesty International. Apo kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapinde muzororo rekisimusi, vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vanoti bhizimusi harina kusimuka gore rino sezvinotarisirwa panguva yezororo rakadai. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kuchema-chema nekuderera kwebhizimusi ndimuzvare Patricia Ticharwa, vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years, this Christmas hakuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana ya Christmas, vanhu vanoita apresa, vanhu hatachitenga. But this year iritotange tisati kutombosvika paChristmas, saka ndingangoti business riri low, hakusinyatsa kutengwa chaizvo chaizvo. Zvatine tichiexpecta because Christmas ndovatinosowanzoitawo mari, but this year vanhu havana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserawo kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Zvese hakuna mari patosaka kangwe tingangona maChristmas, but hapana mari mumutinotswerera kana queen kana kushaya. Vanhu vakaomerwa wozi kuti zvinofambe ndonge mari ichitenderera.
Amai Jane Sanhue mumwe mutengesi vatiwo kushayika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzirira vana paku vuwa kwezvikoro.
Tasanawo neholiday yasvika izvi zvakaoma, vanhu havana mari haisi kutenderera. Tachitarisirawo kuti neholiday zvinogona kufamba, but haa vakaipa, hakuna mari kunzi, upenyu hwakatotiomera.
kwana vada zva grand sports na grade 1 ndokarupa mari dzacho vada mari apo
nyanzvi mukongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ina hakukachika madzi vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani
tirimunyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi muchirungu anoti low wage economy zvinoreva izvo kuti tirimu dambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi zvino izvozvo zvikatsangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera iyo iri low wage economy sokutaura kwandaita pachirungu asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vaya urombo hwavo hunotengwa hwakutowanda
vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika asi mumwe wevechidiki vahwanda kapesa vati vagadzirira kisimusi zvakakwana
vabereki ini ndikufairwa nekrismasi zvaizvozvi krismasi iri kundiita bho because ndozorakazvara yes ndagadzirira krismasi ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunorosterwa namadhambadheni ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino kisimisi change chicherechedzwa musi wesvondo asi vazhinji vachichema chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro vagare vemumadhorobha vakawanda vari kutya kuti vachatamba kisimusi nemusi wesvondo zvinhu zvisina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekudhura kwezvinhu, dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemvura yekunwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemasvingo amai Udaswanda vati matambudziko akaita sekushayikwa kwemagetsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa, Christmas yegore rino hapana kunakidza kwaitaita nekuti tatambura chikafu chedu chese tiri kuora mumativi kukurikidzwa nokushayikwa kwamagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero, tinoshandisiwa nemvura hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA varuben Akile vati pasina magetsi hapana mimhanzi inodikana pamhemberero dzakaita semusi wekisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji mhemberero nechekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kupaitidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka kushayika kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagare vange vanopinda muzororo iri. Tingati pachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Christmas iyi ive Christmas yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscott kugweru vaCharles Mazoro dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanange vachifara.
Christmas yasvika kudai zuva zvati tine matambudziko akasiyana siyana akawanda atiri kusangana nawo. Mari hadzisi kukwana uye vanhu havasi kukwanisa kuzvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paChristmas. Zvimvura izvi zvatowedzerawo matambudziko agara kusanganikwa naona vagari nokuti magetsi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kufambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMark Mutengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magetsi nemvura kuti kisimusi itambike zvakanaka.
Aisu vagare kuBikita hakuna kisimisi yatingati ine musoro iri kuzoitika nekuti vezino vari kutoa hatina magetsi ekupomba mvura vezvese vati hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma kisimisi ino kungova mazuva achangoverengwa kuti takapfuura musi wa 25 December iri zuva rekisimisi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezesa kuti isadzine magetsi kunopombwa mvura.
Saka takangofanana nemamwe madhorobha mazhinji ari muZimbabwe ari kuita dambudziko rokupa vagari mvura yakakwana nokuda kwokuti hatisikwanisa kuwana kupomba magetsi. Tikumboedza kumboengeja zvese apo nepaa bhari zvese ringotipawo mapromises kana zvizvavo zvinenge zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezesa munyika Dr George Manyaya vanoti nyika yose yakatasana nedambudziko remagetsi asi vati makanzura asati vasvitsa chikumbiro chavo chekuti kunogaiwa mvura kusadzimwe magetsi.
Handisati ndaona kuchema chema kakaruti vati vakanzurwa pasinzi madaro chainvestigata tonyora toita statement we can go through statements kuti investigate kuti ndikomende pane nyaya yasati anzwa vasati vambokomplaina kwatiri makanzuro.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto munyika vasoda zvemu. sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vakaudza vatori venhau kuti vanotarisira kuti musi wekisimusi magetsi anenge ariko munyika kuti vanhu vafare. Zesa iri kutadza kuwanisa magetsi nekuda kwekushomeka kwemvura mudhamu rekariba uye kukundikana kwehurumende kugadzira magwenya emagetsi matsva munyika. Kukwereta magetsi kune dzimwe nyika kuri kunetsawo sezvo zesa iri kutatarika kubhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inotungamirwa nebato reDemocratic Party muAmerica iri kuferefeta kurwiswa kwemudzinda weCapitol musi wa6 2021 yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira. Yakaburitsa pachena kuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanofanirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitika pari zvino muSouth Africa kuri pastage 6 kunoreva kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvichange zvichishaya magetsi kwenguva inogona kusvika kumaawa masere pazuva paine mukana wekuwedzera nguva iyi munguva yedzororo. Dzimwe mhuri 24 dzemuward 10 kumhondorongezi dzinoti upenyu hwadzo hwashanduka nekuda kwebindu radzakatanga nekuda kwekubatsirwa kwadzakaitwa nekambani yemigodhi yeZimplats. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bindu iri rinorimwa garlic, tsangamidzi neturmeric, iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika, rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna Chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna Gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora $500 kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica, iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika $900 emadhora ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndobatatanga kushanda isusu nemombe dzedu mastand holders 24 ndobva tagadzira mabeds aya. Ndobatapedza ndobatazosheya namanti stand holder imwe chete, two beds svika takwana test. Takashanda masketa akadona nekuonda nekushanda, haiwa pakasenzwa muchiona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi kirisimasi iri kuyaiha, mumwe neumwe nemhuri yake tiri kutofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwebindu riri kuvapa pundutso iri ndiva Igwani Piki, avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru. Nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuomerwa kwavabereki kana kwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka, varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura, vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA, avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma, vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika $700 avakawana.
Tandokurudzira igrade nekuti quality yegariki anga ari mazihondesa zvokutiwo pagrade ivapa tachikurudzira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka. Pakangoti sedzei kunyange takafara hetaiona sekuti grade yakatidzikisirei.
Asi vaBatson Nyabadza vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yeTraditional Grains Producers Association, vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaiswa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro. Vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinde mugrade repamusoro kuti vawane mari yakawanda.
Chino chese muchitanga munoita machallenge vanofangidzwa kukura kwegarlic zvinoita kana yarimwa nemutoo wakanaka. Tinoita ngeti kuti vanorimira pamwepo asi maitiro vanoita ane mugomba yavo zvinosiyana, vamwe mwane za manyua mashoma, mwane za mpura shoma, mwasa kuruizu kanaka surarudu ya manyua. Chika grade ndo critical element. I think waka wana wega mtao kwa kibuti. Ah, kita sinuri manamaini. Ah, wana biu zao zaka kura kupita zangu. Saka, first crop, I don't think we can master everything.
Va Elias Nyamombe, vano chichakanakira okuri magari kisangamizi ne turmeric, ndiche kuti hazvidhure, sezvo vachishandisa mufudzi wemombe, uye vanotenga vano vavinga kunzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume amai Rogers Tole, vanozivikanwa saamai Binya, vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya.
Ah, ndanda kungoda ndatenga chimuru. Tigore gakuramba ndongo itisa maricho. Tikatenga chimombe uchakati inini. Chango chinga achimwe. Doana wangu kubatanza na yeto fam. Do pane chishu.
Mukuru anoona nezvekudyidza namukambani yeZimplus kana kuti Community Relations Officer vaGeorge Matsoka vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira uye project yebundu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare. Vamatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kubirikidza nekurima uye mari yavo vanoipuwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuAmerica. Varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri. Vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa neZimplus uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi wega. Varimi vakawanda mumatunhu akasiyana siyana munyika vave kurima garlic vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana siyana anosanganisira ZimTrade uye zvirimwa zvinoti garlic, turmeric netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nonurai Jena.
It was a Friday, my darling. What's a Friday, seven rupo gine. What's a Friday, my son.
Muchirongwa chedu chema gitare chesvondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Benson Machanga, anozivikanwa nerima gitare rekuti Titans, uyo anobva kumashava. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Andagarara. Around 5 a.m. Maxine. That's how we made it. I'm so enough to kill you. Can I matter? But so I share bass. I got a book. I got some zone pandy panzi. And I got for a window and a people. I got an oxen and a quarry panzi.
Magitare takamatanga mugorera 2015.
Ama shamwari vabereki vaitwo kudi pamakazvitanga.
Pandakatanga zvemagitare, ndaizama nepandinogona napo kuvanzira vari kumba vazaziva kuti ndozviri kuitika. Nyange mazikoma angu, nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro. Tinorangarira rimwe remazuva, mama vachinditi haungamhanyisi mbiri chimbosiya zvemagitare.
Mumhanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Maonero andinozviita, music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose. Ndinoona patinofamba, vanhu vanoratidza kuifarira music iyi, vachitipawo yavanotiwo pachirungu positive criticism, vachiti shamwari ramba uchienda mberi.
Zvamungati ndo zvinokutambudzai mugame renyu remimhanzi iri ndezvipi?
Machallenges atinosangana nawo, tine machallenges ekushaya mari yekurekoda music, nemari yekushuta mavideos ane quality, nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze. Zvireva izvokuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiende pamaplatforms mahombe anozikanwa nevanhu pakazara vanhu. Asi tinopa kutenda imi mwe Studio 7 matipa uno mukana kuti tinzwike nyika yese Zimbabwe.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Kune vese vanoda kutibata pa phone kana pa WhatsApp tinowanika. Namba ndozi noti 0775 52 4 6. Uye jepa Facebook tiripo page duri nonzi Titans, Titans Crits. Pa Instagram, pa Twitter Titans Crits. Pa YouTube Titans Crits Music.
Munezwa mungadiwo kusira vano kuteerera here nekamwe kambo kamungade kubudana kumudariro sechishanu kudai Woza Friday timbokati twa.
Izvezvi ndine damba refura ndinaro rinonzi Hope kana kuti Hope album rine masongs anokwana kusvika iwot cove rakabuda riripo pa YouTube. Chikonzero takariti Hope album ndechekuti tupa tariro kune munhu wese ane zvese zvaari kuita kuti asaneta simba mukaka anodzinira. Vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zvavo zvichaita nani. Ngavasa give up, ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita. Pa album iri takashanda na Legion, takata kolabo na Legion, na Lifire, na Celidi, na Haina. Producer we album iri anonzi Magiston Flex.
Moti wanisa uzororo, patinozambira minamato. Moti pao minduro, ndaka kurira mujambwa. Musina kana chiedza, Tiamurei o sorwaza, inzwai o minamato, wondo yangu, ingorieru kare, zime hazo, zime zingazo uya, wondo yangu, ingorieru kare, zime hazo, zime zingazo uya, ndaka kurira munamo ishe wangu. Ama tese zakaenda, nipei meso ishe wangu, itariro ne kutenda. Wandino pa, angori matongo, wandino pa, angori masango. Baba, minamato, daire minamato, uope, inga wane ndinorota. Baba, minamato, daire minamato, inga wani norota. Baba, wondo yangu, ingorieru kare, zime hazo, zime zingazo uya, wondo yangu, ingorieru kare, zime hazo, zime zingazo uya, kuchema, kuita kunge mutemo, kusuwa, ngakubude muhana yangu, misozi yangu, ngaibudire kunduzo, misozi yangu, ngaibudire rukare, iyo namo, yakandione sachishuku, autano, auna kumira mushi, papatino sama 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 ase zvinoramba. Patino pata 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 mumishendo zvikufamba. Wondo yangu ingorieru kare, zime hazo, zime zingazo uya, wondo yangu ingorieru kare, zime hazo, zime zingazo uya. Ndaka kurira munamo ishe wangu, ama tese zakaenda, nipe imeso ishe wangu, itariro ne kutenda. Wandino pa, angori matongo, wandino pa, angori masango. Baba, minamato, daire minamato, uhope, inga wani ndinorota. Baba, minamato, daire minamato, inga wani ndinorota. Baba, wondo yangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki ari kusimukira Titans Benson Machanga, manzwa muhurukuru yanga achiita aina Ivan Zininga weStudio 7. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kukurukura pamusoro pegadziriro dzezoro rekisimusi dzamuri kuita imi vateereri muri kumativi mana enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reZANU PF yevari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo report below. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kuvulawayo nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba zvakanaka panguva ino yezoro rekisimusi sezvavanga vachitarisira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Gaino kumede saidi.
Soko isikati senda baku VOA.